mushandirwi au na kuti vashandi vakangorama mabasaza chokwadi saka mushandirwi akabva atifonera akati titaure naye saka takaenda ko musi wechipiri tikanoita musangano na mayor na acting town clerk pamwe chete nevamwe vemanagement vakanga varimo tobva taita musangano wechimbi chimbi kuti pangaonekwe kuti pakagadziriswe sei pazvichemo zvevashandi.
Zvisungo zvipi zvamakabuda nazvo mumusangano iwoyo?
Pamusangano uyu mushandirwi akatuimbisa zvakati wandei zvaakatuimbisa. Zvimwe zvazvinosanganisira kuti anopedza kugadzirisa nyaya yemasalaries kuti apanchwe musystem nekuti masalaries matsva a2021 nekuti vashandi pari zvino vachiri kutambira mari isingatenge gore rapfuura uye panhau imwe yatanga tichida kuti mushandi apiwe mari yake musi wa25 wemwedzi wega usati wapfuura. Employer akati apa ipapo imbondipaiwo nguva tikati aiwa kana zvichigadzirika ngatipana nematime frame ndokubva employer ati ndipei mwedzi miiri kana mitatu uye zvakarewo nhau yevictimization kune mamwe maforomani atakaona kuti ari kuvictimiza vashandi vachivashandisa senhapwa takazviisawo zvakare kwavari vakati vari kugadzisa nyaya yonokurumbidza.
Ko, kana mushandirwi akasakwanisa kuzadzisa zvose zvamuri kuda kuti zvigadziriswe zvii zvinozoitika?
Kana pasina chabhadharwa muzvapsa 16 May zvoreva kuti mushandirwi anenge akundikana pamadhimanzi edu saka nokudaro tiri kuti anofanira kushanda nesimba panguva yenotice period ye14 days kuti tizogutsikana kuti mushandirwi pane zvaari kuitira vashandi vake.
Tanzwawo kuti maenda kubazi rezvevashandi nemabasa, zvii zvamaa manoitawo ikoko?
Pane zvatakaurirana zvose kuti mushandirwi achatiitira takati hazviperere patiri nekuti vekuministry of labour vanga vatoziviswa kuti kune urongwa huri kurongwa nevashandi vechitungwiza municipality kuti vamboenda pastrike saka vakanga vatishedza for conciliation nevakuru vekambani kuti zvatakawirira zvoiswa muzvinyorwa nekuti employer wedu tinomuziva kuti anongobvuma asi nedzimwe nguva haazoiti saka toda kuti abvume nokuita nokunyora pasi kuministry of labour for conciliation.